Mukuru wesangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV and AIDS, Muzvare Muchanyara Mukamuri vanoti, kunyange hazvo mitemo mitsva iyi yakanaka, inoisa Zimbabwe parumana nzombe, nekuda kweupfumi husina kumira zvakanaka.
Ma new World Health Guidelines ari pokugadzirisa maybe improvement kubva patakati muna 2013 kusvika parizvino. Nyaya iri pahombe ndofunga iya iri kukonzeresa kuti vanhu tide kutaura nezvayo ndeye kuti munhu anenge atestwe HIV obvapuwa mishonga ipapo ipapo. And then kwozoitawo umwe mushonga uripo unonzi udzivirire munhu asati atomboita HIV as a way of preventing. Saka ndingati izvo maguidelines aya anobatsira, asika ari kuuyawo at a time muZimbabwe tine zvikoshero zvakati wandei nekuti kurapwa kwevanhu vane utachiwana kuchiri kubatsirwa nenyika dzekunze. Isusu pachedu senyika, mari yatiri kuzviwanira yoga yokurapa iri pasi pechikamu 20%. Saka pachine challenge ipapo.
Kunyange hazvo World Health Organization iri kuti munhu wese ane HIV anofanirwa kuvapa mishonga yemaantiretroviral drugs, Muzvare Mukamuri vanoti nemaomero akaita zvinhu muZimbabwe zviri nani kuti timbotanga kupa vane utachiona une ukasha hwakanyanya kana kuti vane CD4 count iri pasi pe500.
Kuti munhu akangotestwa whether CD4 count iri sei kana viral load yakamira sei, munhu anobva anzi ngaapiwe mushonga. Isusu senyika pane vanhu vatisati takwanisa kuongorora even kuti uwandu hweutachiona mukati meropa ravo hwakawanda sei, kana kuti munhu ambenge achinwa mapirisi maARV kwemakore akati wandei, vamwe havasati vatombotestwa kana viral load yacho asi takuwedzera vamwe. Tinozvigona here? Ndo nyaya inongoripoti tatadii tambotsvagurudzo yekuona kuti zvingaitwa sei tisingawedzeri dambudziko pamusoro peragara riripo.
Mukuru wechirongwa cheHIV and AIDS neTB mubazi rezveutano vaOwen Mugurungi vanoti ichokwadi kuti pari zvino kutori nevanofanirwa kunge vachinwa mishonga vasati vatanga kupiwa mishonga ine bazi ravo nepamusana pekushayikwa kwemari.
Manyuwe guidelines eWHO anotiwo munhu ngaatestwe, kana achinge atestwa akawanikwa ane HIV omva arapwa. Izvi zvinhu zvakanaka nokuti zvichaita izvo kuti kana munhu achinge atestwa akawanikwa ane chirwere omva arapwa, zvoreva kuti haacharwari and tinokwanisa kudzivirira kuti asafe nechirwere. Zvinhu zvakanaka zvikuru, asi dambudziko ratinaro nderekuti mari dzekuti vanhu vaende patreatment vese hatisati taanadzo. Saka toda kuzogara pasi sebazi reutano nemapartners edu nevanhu vecivil society kuti tingaite sei kuti vanhu vabenefite pamaguidelines aya.
Kunyange hazvo zviri pachena kuti Zimbabwe haina mari, vamugurungi vanoti vane chivimbo chekuti mari ichawanikwa hayo.
Iko zvino hatisati tatombokwanisa kusvika 1.2 million people vanga vachinzi nemaguidelines akudhara ngavanga vari patreatment, asi maguidelines matsva ari kuti no, munhu wese ngaave on treatment, which means taane an additional 300,000 pamusoro pevati vaifanirwa kupa treatment. Zvino izvozvo zvoda kuti tishande pamwe chete kuitira kuti tione kuti tingaunganidze sei mari idzodzo nezvinodiwa kuti vanhu ava vanga vari patreatment.
Nhengo yesangano reAdvocates Care Team vachamo mashoko vanoti vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvibatsirewo sezvo hurumende iri kuomerwa.
Nekuti ikonomi yedu haina kumira zvakanaka, asi tikatarisa huwandu hwemari iri kutenderera muvanhu muZimbabwe munomu yakawanda zvekuti utano kana makahutarisa pachirungwa anoti irresponsibility yenu yemunhu. Hurumende ine responsibility yekurapisa vanhu vayo, asi ndikuti nekuti hurumende yacho haina chi, haina mari, saka tingafa here? Hatifanhi kufa. Saka vanhu tirikuti isusu sevanhu ngatitsvagewo nzira dzekubatsirana nechi nehurumende yedu kuti tikwanise kuzvirapisa.
Senzira yekuona kuti munhu wese avhenekwa ropa rake, Vamugurungi vanoti bazi ravo richange richizopinda mumisha inogara vanhu vachivheneka ropa ravo pane kumirira kuti vanhu vauye vega kuzovhenekwa kumakirinika nedzimwe nzvimbo dzakatarwa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kuti hurumende ikwanise kuita zvimwe zvezvinhu zviri kukurudzirwa nesangano rehuu, Zimbabwe rinofanira kuwedzera bhajeti rezveutano kubva pazvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana kusvika pazvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvebhajeti renyika yose, sezvakawirirana muchisungo cheAbuja Declaration. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.